vachiwedzera nguva yelockdown yemasvondo maviri vamunangagwa vakati vari kutarisira kubaya nhomba vanhu miriyoni imwe chete munguva yelockdown.
Plan is to immediately vaccinate this targeted 1 million people during this extended 2-week level 4 lock period.
Chirongwa chedu ndechekuti tibaye nhomba vanhu miriyoni imwe chete mumazuva atawedzera elockdown aya.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chinenge chiri chinhu chakanaka kuti hurumende ibaye vanhu vakawanda sekutaura kwavamunangagwa, asi dzinoti zvinoreva kuti vanhu zviuru makumi manomwe nechimwe 71,000 vanofanira kunge vachibayiwa pazuva rega rega pamasvondo maviri aya. Vamunangagwa vakatiwo chirongwa chekubaya nhomba ichi chiri kufamba zvakanaka munyika. Vamunangagwa vakazivisawo nyika kuti ongororo dziri kuitwa munyika dzinoratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vari kubatwa nechirwere checovid-19 chemhando yedelta iyo yakatangira kuindia.
The highly transmittable delta variant is now circulating in our communities. Latest genomic sequencing results received last week indicate that approximately 80% of the fresh cases in Zimbabwe are now due to the Delta variant that originated in India.
Virus ya Delta iyo inonyanyopararira yave munyika muno. Ongororo yakaitwa yatakawana vhiki rapera inoratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana echirwere checovid-19 iri kukonzerwa nedelta variant iyo yakatanga kuIndia.
Mutungamiriri wenyika akakurudzirawo kuti vanhu vateedzere zvese zvinokurudzirwa neWorld Health Organization kudzivirira kutapurirana kwecovid-19, kusanganisira kupfeka mamasiki, kuchenesa maoko pamwe nekusaungana. Vamunangagwa vakatiwo vanhu vanofanira kuva vashoma pamabasa. Vakatiwo mapurisa achange achiona kuti mitemo yelockdown yaremekedzwa, kusanganisira kusafamba kuveruzhinji pakati pemaguta. Vakatiwo vose vanotyora mitemo yelockdown vacharangwa zvakaomarara. Asi munyori wezveutano muMDC Alliance uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati vamunangagwa vana kutaura zvimwe zvinhu zvakakosha zvekuti hurumende ichabatsira sei vanotambura panguva ino vanhu vasiri kukwanisa kushanda zvakakwana.
Uyezve tachitarisa kuti purezidendi vataure zvimwe zvinhu zvakakosha kwatiri zvakafanana nokuti izvo vanokushina sei vanhu mulockdown imomomo. Vanhu vedu matraders, vanhu vedu varombo, malockdown ari kuwedzera urombo nenzara muvanhu. Tinoziva kuti pane $9 billion yanga ichitaurwa kunzi yakasara kunze isina kushandiswa. Kungaishandisezve tione ichishanda kuvanhu.
Vamadzore vakatiwo zvanga zvakakoshera kuti mutungamiriri wenyika audze nyika kuti nhomba dziri kubayiwa munyika dziri kushanda zvakanaka here zvichitevera kufa kweavo vanenge vabayiwa nhomba dzese.
Purezidendi vanoti izvo programu yedu yevaccination ndo yakabudirira muAfrica mese kudarika dzimwe. Asi handizivi kuti vari kumezha nei, nokuti kungomezha nemanhamba evanhu vavhaccinatwa hazvina kukwana. Toda kuziva kuti nhomba iyi iri kushanda here, nhomba iyi iri safe here kune vanhu, haisi kukonzeresa zvirwere here. Pakushanda kwayo tine maquestions, nokuti haisi nyaya yekungoboora mapendekete evanhu netsono tichiinjekita mvura toti programu yedu iri successful. Ngatizivei kuti iri kushanda zvakadii, yatinoti efficacy pachirungu, nekuti iri safe zvakadini. Tiri kuziva mama health workers vakaita sana Dr. Shah vakabudiswa mupublic kuti vakashaika necovid-19, asi vakanga vakapedza vaccination program yavo yese nenhomba idzodzi dzekuchina. Tine mama health workers mazhinji atiri kuziva, manesi, madokota vari kufa asi vakabayiwa. Saka nhomba iyi chiri kunetsa hurumende chii kutiudza kuti efficacy yayo yakamira sei, safety yayo yakamira sei. Mune nyanzvi muministry of health dzinogona kuweka out zvinhu zvese izvozvo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevasere vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana maviri nemakumi manomwe nevana. vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi nomwe nezvitatu nemazana maviri nemakumi nomwe nemumwe chete kana kuti 73,271 zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nemazana maseve nemakumi mana nevashanu 2845 nezuro wakare kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu 955,656 vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu negumi nezvipfumbamwe nemazana maseve nemakumi maseve nevatatu kana kuti 619,883 hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.